kuti hizo president wedu vamonzora vachiva zvinhu zvakare mutungamiri weMDC Alliance yakanyorwa pachibvumirano chakaitwa musi wa 7 August muna 2017 waita musangano nevatori venhau vachipa kushambadza nekutaura kuti anozova shadow cabinet minister mucabinet yavo ndiani.
Saka ndavanani vadomwa navamonzora kuve makurukota?
Makurukota asarudzwa navamonzora vanosanganisira Senator Morgan Komichi vanova ndivo national chairman wedu, vaitwa minister of defense and war veterans affairs, kwaiswawo vana Busukuta Masara, kwaiswawo Maimpariwa nedzimwe nhengo dzakawanda, asi kwese pamwe chete vanosvika pa26. Vanhu ivava vaiswa kuburikidza nekuti vane nhoroondo yemusangano, vane experience mukabhineti, vakambosiita mukabhineti yeGNU. Vanhu ivava vane zvirongwa zvavainazvo zvavaiswa imomo, ane vakwanisa kutomawisa nemazita. Asi muchavaona nemabasa ari vanenge vachiita muparliament, muchanzwa zvavanenge vachitaura, nekuti vanhu ivava vari tried and tested pachirongwa.
Sei vamonzora vatora danho irori rekuumba dare remakurukota ivo vasiri muhurumende?
Mukoma Jonga, ndomunga munoziva kuti pasichigare izvi zvinoitwa munyika dzese dzine dhemokirasi mune utongi hwejekerere, kuti opposition inoita mashadow cabinet ministers. Mashadow cabinet minister basa ravo nderekuti vaite checkmate pachirungu macabinet ministers ehurumende inenge ichitonga, vachipanonzi maalternative policies ekuti vanhu vaone kuti iri bato iri riri kupikisa ibato riri serious nenyaya dzemazvematemerwo enyika, nenyaya dzekuchinja upfumi hwenyika, nenyaya dzekutungamirira nyika, kuti hatisipo pamahumbwe, nekuti isu tinotora kuti chigaro chatiinacho seopposition hachisi chemahumbwe budi, hachisi chekutamba. Saka vamonzora vatora danho iri nekuda kwekuti vaona kuti no, kubvira pavakapinda vanga vachiri kuconsulta kuti who is the best person anokwanisa kuita minister weenergy, anokwanisa kuita minister wefinance, anokwanisa kuita minister wesport, minister weyouth. Ndosaka maona kuti mimi wanyatsodzamisa pfungwa dzavo, vakaona kuti mwana wapresident wedu wekutanga vamogen Tsvangirai anova Vincent aitwa minister weyouth, sports, arts and culture, zvinhu izvo zvinoda udzamu.
Sei zvaakatora nguva yakareba kudai kuti vamonzora vange vachiumba dare remakurukota iri?
Ndomunga kubvira pakapinda vamonzora vachiiswa pacongress musi wa27 December, vanga vasina kumbobvira vaisa shadow cabinet iyi, nekuti vanga vachiri pakati pekufunga, pakati pekubvunza, nekuti mudhemokirasi hamuna humbimbi ndoga, unotobvunza kubva kune vatungamiri vese kumaprovinsi vanokutevera, vaunoteerera, vanokutaurira kusanganisa nesu kuti anokwanisa kuita apa ndiani.
Saka ibasa ripi rinenge richizoitwa nedare remakurukota irori?
Ndomunga munoziva ino kuti mabazi ehurumende anoti parliament ogo abva azotizwa executive, executive ndo inenge ine cabinet. But munoziva ino kuti MDC ine maparliamentarians arimo, and MDC basa rai rainoita ndirekuita checkmate mune zvirongwa zvinenge zvaparwa nehurumende. Hatipo kungoshora 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 tichingotuka pasina chatinokwanisa kuti tinokwanisa kuitawo izvi. Saka basa remaministe emashadow cabinet ministers edu nderekutaura kuti apa pamatadza kuita chakati isi tinokuita zvakati, nekuti tikupa ina alternative pachimunonzi ina alternative. Kana matadza izvi, isu tiripo kuti tienderere mberi neprogramu yehurumende, nekuti hurumende haisi zano, asi hurumende vana vezimbabwe. Saka taakuita pazvirongwa tichiita kuti aiwa kanhai varume, imi makamboitawo penyu, isu taakuitawo pedu. In the same process tichiita kuti tinge tichizvishambadza, hasi kungoshora zano kuti yatadza, tisina alternative kutokwanisa kuita zvakati kune vana vezimbabwe. Nekuti nyaya yekutonga nyika, nyaya yekutungamirira nyika, nyaya yemaprogramu ehurumende haasi mahumbwe. Tikutaura nezveeducation, kuvako kwemigwagwa, kwemabhiriji, kwemadhemu, kwezvikoro, tikutaura nyaya yeekonomi yenyika kuti vana vanofanira kuenda kumabasa. Saka isi tikutaura kuti kana tamo muparliament tine mashadow cabinet ministers, ndo vanenge vachiita isusa inini satapiwa mashakada, ndikakwanisa kutora mari yakati kutax, ndinokwanisa kuendesa kuindastry yakati kuti imuke, ndinokwanisa kuendesa kumaroads, ndinokwanisa kuendesa kumabridge. Tinoti bridge rekuchenda mbuya riwakwe, tinoti bridge rekutotitori wakwe, tinoti bridge rekupumula newakwe. Ndo basa rinenge riri remaministers yedu. Saka handi kuita nhando kwaitwa nevamonzora asi mahumbwe, asi we are very serious panyaya yekutungamirira nyika. We are very serious nemagovernment programs. Hatingoshora bedzi zvekuti hatangoshora kuti havavagoni, isu tisina chatinokwanisa kuendesa kumberi kwevana vezimbabwe.